Vakawanda vevanhu ava vanoti mitengo yezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose zvakaita semafuta, upfu, nyama nesipo zvakakwira mitengo kubva svondo rapera. Amai senzeni mari mirofa vanoti chigubhu chemarita maviri chemafuta chakakwira kubva pamadhora maviri nemasendi makumi masere kusvika pamadhora matatu nemasendi makumi manomwe. Amai mari mirofa vanoti mafuta aya anobva kusouth africa, izvo vanofunga kuti ndizvo zviri kuita kuti adhure. Amai mari mirofa vanoti zvinhu zvakawanda zvakwira.
Zvinhu kwapane zvakashuga yakanguri yakwira, kashuga yamat25 wichi saka chisi chinoti chisina kukwira ndecha gozvizomatikuking wea kwandaona kutm kwachona yanga irichi yanga iriia yanga ita kuma 369 plus mafuta anga ariko ndeyekusouth angachiita 369 achonaiwa. Hapana sinambokwira zvakanguri zvakwira kumalast week uko maitwa maelections apa ndopakakwira.
Mumwe mugari wemuchinhoi amai Gertrude Chimedza vanoti zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta nemupunga zvakakwira mitengo.
Zvakashandisa zvakafana nekukimweyo ndiyakashandisa mazuva ese saka vamuramushe kana raisi vanofarirwa nevana zvakaona kuti zvaizvachaisi.
Amai Chimedza vanoti zvimwe zvitoro zviri kutengesa nemari chaiyo kwete EcoCash kana Swipe mitengo yakadzika. Amai Chimedza vanoti vanofunga kuti kushayikwa kwemari munyika ndiko kuri kuita kuti mitengo ikwire.
Kufunga kuda kushayikwa kwemari iyo kuda ndoikuzvatombofunga kuonakuia mari inongori muplastic mufoni ndomune mari kuti uwane keshi chaichaiko kune zvakachipa ndokutengeswa keshi asi yekuti uwane keshi hauna kwaunea mari inenge ichingori mukadhi nemufoni saka izvozvi so ndoda kutotenga nekadhi asi keshi ndikudawo kune kune kwakachipa nokutengwa nekeshi asi keshi handi.
Mumwe mugari vamacdonald chaite izvi vanoti kushayikwa kwemari mumabhanga ndiko kuri kuita kuti zvinhu zvikwire sezvo vanotengesa vave kutenga mari pamusika mutema.
Zvinhu zvinotoshuta because maretailers anenge akutomanikidzirwa kunotenga chii mari iyoyo mupublic market saka izvozvo zvinogona kukonzera futi kuti zvinhu zviite sezvikwire.
Vachaite izvi vanoti rimwe dambudziko riri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu ndezvematongerwo enyika sezvo vamwe vemabhizinisi vave kukwidza mitengo nekuda kwekusafara nezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vachaitezvi vanoti kukwira kwemitengo kuri kuitika kuri kuratidza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana simba rekuti mitengo igadzikane.
Zvine chekuita it's a political zviri politically motivated because those few individuals vava vane mari vakasafarira the outcome zvinhu zvinogona kungomuka zvakachinja just to sabotage the current government and on the other hand the government is very weak on this issue because takatarisa nguva yamugabe kudhara vaingomuka vakati chinhu chese dhora ende chaitotedzerwa. So I think if we look at comrade Mnangagwa havana authority nenhau yeeconomy havana sei havanyatsonzwikwa sterekstereki sezvaitwa vamugabe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti kusagadzikana munyaya yezvakabuda musarudzo zvimwe zvave kuita kuti vemabhizinisi vakwidze mitengo sezvo vasingazive kuti ramangwana rakamirira sei. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.